Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi, uri musi wechitatu, mbudzi 9/2022. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Guta reHarare roparura urongwa hwaro webudget regore rinouya. Zvakabuda musarudzo dzakakosha dzemuAmerica dzemamidterms zvotanga kuziviswa. Zimbabwe Electoral Commission yopuwa mazuva manomwe kuti ipe sangano reElectoral Resource Center gwaro revavhoti kana kuti yoendeswa kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeHarare nhasi yatura urongwa hwayo webudget regore rinouya remari inosvika mabhiriyoni mazana maviri negumi nematatu emunyika kana kuti 213 bhiriyoni ichivimbisa kuti ichakoshesa nyaya dzekuwanisa vanhu mvura yakachena uye kuchenesawo maguta. Kanzuru yavimbisa kuti haisi kuzowedzera mimwe mitero zvakanyanya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Paparura urongwa webudgetiri kumuzinda wekanzuru weTown House muHarare ndisa chigaro zvekufambiswa kwemari mukanzuru yeHarare vaCosta Mande avo vati
gore rapfuura takange tiine budget re 41.2 billion Zimbabwe dollars, asi mukatarisa gore rino paita kuchinja kwemafiga iwayo. Budget redu regore rino riri just pamusoro pe 213 billion Zimbabwe dollars, asi mukatarisa zvinoita sekuti yakakwirisa zvakanyanya. Asi mukatarisa kuti pa exchange rate yedu iripo izvozvi, munoona kuti mukaichinja mukaisa kuma dollar eku America, budget iri ritori pasi pe budget rakanga riripo gore rapfuura.
Vaenderera mberi vachiti mitero yakadai semvura nezvipatara haina kuchinja.
Tawirirana isu kuti hatisi kunge tichiomesera vagari, tichange tichimaintaina, tichange tichichengetedza zvange zviripo panyaya yemari dzichange dzichibhadharwa kuzvipatara, dzichange dzichibhadharwa mudzimba dzemvura, dzemasuweji uye nedzemutero wedzimba. Zvinhu izvozvezvo hatina kunge tichikwanisa kuti tizvichinje, nokuti tinoda kuti tinge tichipa zvakanakira kuti vagari vedu vange vachikwanisawo kubhadhara isusu tichivapawo shanduko yavanoda munzvimbo dzavanogara.
Asi kanzuri iri kutarisira kukwidza mitero yemotikari dzinotakura varwere kubva pamadhora makumi maviri emadhora ekuAmerica kana kuti $20 kusvika kumadhora makumi matatu nemashanu kana kuti $35. Vati zvinobatsira kuti maambulensi aya anyatsoshanda zvakanaka. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuturwa kwebhajeti ra2023, meya veguta reHarare vaJacob Mafume vachema-chema nekusapiwa mari iri muurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution uye kusabhadharwa kwemitero kuri kuitwa nevamwe vemabhizimusi.
Asi tine nyaya dzekuti bhajeti redu riri kuaffectwa nemari dzedevolution dzisiri kuuya, riri kuaffectwa nevanhu vari kuita zvikwereti vari muhurumende nekuaffectwa nekusabhadhara kunenge kuchiita nzvimbo nemabhizimisi edu ari kutorwa nevanhu. Saka iko zvino tange tichitora tatora ma business edu akaita sana Rufaro Marketing tikaisa ma board vana City Park kuitira kuti vaunze mari ku kanzu. Taisa
gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai moyo vakaudza dare reparamende svondo rapera kuti imwe mari yekanzuru yedevolution iri kupiwa kambani yeGeogenics iri kugadzira kunorasirwa marara kupomona. Kanzuru yakati yabuda muchibvumirano nekambani nekuti inofunga kuti pakaitwa uhori unotyisa zvekuti kanzuru iri kunzi ibhadhare mari inosvika zviuru makumi maviri nemaviri kana kuti 22,000 pazuva kuti irase marara kwemakore makumi matatu anotevera. Vamafume vacho vari kutarisira kugadzirisa makirinika, migwagwa, kuwanisa vanhu mvura yakachena nemutengo uri pasi pamwe nekutenga mota dzakawanda dzinotakura marara. Mumwe mugaro wemuHarare vatanatsi wadhambuza vati vafarira urongo hwemari uhu sezvo mitero yakawanda isina kukwira, asi vati vanotenda maruva vadya chakata pane zvavimbiswa nekanzuru.
Zvizhinji hazvina kuwanikwa zvichikwidzwa tikatarisa nhau dzeutano kumakiriniki kana kumahospitari, asi tinoonawo zvakare kuti maambulensi chero asingawanikwe zvavo tiri kuona kuti vakwidza, zvinova zvinokwanisa kukonzeresa dambudziko kwatiri isu majeneral citizens vasinawo mari dzinokwanisa kunge dzichikwanisa kuti vadani maambulensi wavo kuti vaende kuzvipatara.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari veHarare Residence Trust vaPresa Shumba vatiwo
mari dzavari kutaura dzekuti dzemarara vachidziisa pamari yakaita se$8 imari yakawanda zvikuru inofanirwa kudzikiswa kuuya kana pa$4 kana pa$5 pamwedzi. Uyewo mari yekusuwage inofanirwa zvakare kuti idzike kuitira kuti bureau kana tichiri tarisa rinotipa mari inogona kusvika pagumi remashanu remadhora $15.
Vagari vemuHarare vachaongorora bhajeti iri kwemwedzi vachipawo pfungwa dzavo. Kana izvi zvapera, bazi rezvematunhu rinozopa shoko rekupedzisira kuti bhajeti rotambirwa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kuverengwa kwemavhoti musarudzo dzemuAmerica kuri kuenderera mberi pasina kunyatsozivikanwa kuti nderipi bato rinenge riine vanhu vakawanda mudare reHouse of Representatives nereSenate. Mudare reSenate pari zvino achiri mangange maDemocrats nemaRepublicans aine nhengo dzeSenate makumi mana nemasere kumapato maviri aya. Kudare reHouse of Representatives, maRepublicans ane zvigaro mazana maviri uku maDemocrats achiine zana nemakumi manomwe nemana. Izvi zviri kubva kunepfenyuro yeAP. Mukuziya nezvenyaya yesarudzo iyi, tabata mutori wenhau webepanhau reAlpha Media Holdings rinotsikisa Daily News, Zimbabwe Independent nemamwe mapepa akakokwa kuzoongorora sarudzo idzi, Blessed Mushanga.
Ndakasvika muno muAmerica ndikatanga nekuenda kuPhoenix, Arizona. Ndikazobva kuPhoenix ndikaenda kuNorth Carolina. Kunova ndiko kwandiri, ndo kwandakaona vanhu vachiisa tsamba dzavo dzekuvhota mapolling station nezuro.
Zvii zvamungati makadzidza pane zvamakaona?
Takadzidza zvinhu zvakati wandei pamusoro pegutsa rizhinji kana kuti demokrasi muno muAmerica. Kana vanhu vemuAmerica mapoliticians kunyanya-nyanya kana vachikampena vachitaurira vanhu kuti vavavhotere, havashandise mhirizhonga, havashandise kurovana. Nyangwe hedu takamboverengawo mune mamwe mapepa tichiona kuti pane mainstances kana kuti pane nhambo dzakaitawo kupikisana kwakazosvika mukutyidzirana. Asi kazhinji kazhinji kana vachiita maelections avo vanotaura zvakanaka, vachitaura pfungwa dzavo. Kunyanya-nyanya pfungwa dzavo ndidzo dziri kunyanya kurwisana. vema Republican varikutaura nyaya economy kuti kune inflation ma price arikukwira zvakanyanya ende izvi zviriku netsa vagari vema America.
Ko vema Democrats vanga vachitiwo kudi?
Ma Democrats arikutaurawo nyaya yavo yekuti vanasikana vanofanira kusununguka kubvisa pamuviri pavanenge vasingadi nekuti miviri yavo yacho ndeyavo. Paunotarisa pazvivhitivhiti zvavo unonyatsokuona kuti aiwa umwe noumwe ari kupuwa mukana wekuisa maadvesi ake ekuisa campaign material yake pamatelevhizheni. Zvasiyana nekumusha kuZimbabwe kwandinobva kwekuti ukatarisa nepenyuro yeZBC unonyanyisa kuona kuti kunenge kungori neparty one.
Ko munoonawo sei zvangazvitaurwa nevamwe vemaRepublicans zvikuru vanga vachitsigirwa navaTrump zvekuti vanogona kuramba kutambira zviri kubuda musarudzo?
Nyaya iri kunyanya kutaurwa nevanhu vekuDemocratic Party vari kutaura kuti izvi zvinhu izvi zvichakonzera bonga mupopoto musarudzo kunyanya-nyanya dzemuna 2024 dzapresidendi. Asi maonero evanhu vari kuenda kunovhota nevanhu vanoita zvekuvhotesa zvacho ivo pachezvavo vachiri nehope kana kuti vachiri nekuvimba emaelections emuAmerica.
Mutori wenhau weAlpha Media Holdings akakokwa kuzoongorora sarudzo dzemuAmerica, Blessed Mhlanga, achitaura ari parunare kuNorth Carolina. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano.
Ndiri kuona sekunge bato remaRepublicans richakunda remaDemocrats.
Sei muri kudaro? Nekuti tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo kumabattleground states dzadzakatarisirwa kutorwa nemaRepublicans dziri kuwanikwa dzichitorwa nemaDemocrats.
Zvinodaro nekuti nyaya yeupfumi haina kumira zvakanakaba nenyaya yakatangwa neRussia. Saka zvinoreva kuti izvozvo kune vanhu vari kunyunyuta pamusoro pekuti upfumi hwenyika yeAmerica huri kufamba nenzira isiri yoga. Asi hazvo zvakadaro, tinogona kuona kuti kunewo zviri kuitwa musarudzo ine maDemocrats zvinorangidza kuti vari kukunda. Saka tichada kuzombomira tiona kuti tinozoona sarudzo inomira sei pakuzopedzesera kwacho.
Tinoona kuti kunzvimbo yakadai Pennsylvania uko kwanga kwakatarisirwa kutorwa nemaRepublicans kwanga kuina Dr. Mehmet Oz, vawanikwa ivo vachikundwa nemuDemocrat vaJohn Fetterman. Munoona sei izvi? Tichiona kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakawanikwa ivo vachienda kunotsigira nhengo yavo yemaRepublican.
Izvi zvinorangidza kuti utongi hwaTrump haunaba kufarirwa nevamwe vanhu vazhinji kunyanya kunzvimbo yakafanana nana Pennsylvania, nekuti vanga vachiita zveumbimbi ndoga. Saka vanhu vaneta nezvekuda kuita zveumbimbi ndoga kunyanyanya kudunhu rePennsylvania. Ndopatiri kuona kuti vanhu vari kuramba kuti havachadiba zvaiitwa navaTrump kuti uye zvirambe zvichidzokororwa munyika yeAmerica. Zvinoreva kuti zvinofadza mukati mezvematongerwo enyika munyika yeAmerica kana vanhu vachisimuka vachisarudza watungamiriri wavanoda, wanounza rujeko uye neremangwana rakajeka.
Imwe nyaya iri kunyanyotariswa neveruzhinji nyaya madzimai inyaya yekuti munhu wemudzimai anokwanisa iye kuwanikwa achibvisa pamuviri kana pachinge pasina kubatwa zvakanaka, iyo inorambwa nemaRepublicans asi ichitsigirwa nemaDemocrats. Munoona izvi zvichizosandura here mamiriro ezvichabuda musarudzo idzi?
Ndiri kuona kuti zvichakonzera shanduko chaizvo zviye zvichabuda pamaresults aya, nekuti madzimai ane kodzero dzavo vanenge vachida kuti pane zvaitika kana munhu abhinywa abatwa chibharo, pane zvinoitika zvekuti kana munhu anenge achifungawo madzimai zvaanenge achida kuita, ndinoona kuti vachapa kutsutsumwa kwavo zvakanyanya.
Avo vanga vari muzvinafundo Moses Rumano vachitaura naMarvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 vari muguta reDallas muno muAmerica. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapa Zimbabwe Electoral Commission mazuva masere kuti ripe gwaro revavoti kana kuti voters roll richashandiswa pakudimbura miganu yenzvimbo dzichavhoterwa kana kuti delimitation musarudzo dzegore rinouya. Zek inoti vanoda kuwana gwaro iri vanofanira kubhadhara mari inodarika zviuru zana nemakumi masere kana kuti 187,238 United States dollars. Izvi zvinotevera kudzikwa kwemutemo wechimbichimbi kana kuti statutory instrument 145 of 2022 wakawedzera mari yekutenga gwaro revavoti kusvika padhora rekuAmerica rimwe chete papeji imwe chete kubva pamasendi gumi chete kana kuti 10 cents ekuAmerica. ERC kana kuti Electoral Resource Center yainge yakumbira gwaro iri muna chikumi. Izvi zvapa kuti gweta reERC kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights rinyorere Zimbabwe Election Support Network kana Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC tsamba kuti ipe ERC gwaro iri kana kuti nyaya iyi yoendeswa kumatare. Kunyangwe gwaro repadande mutande richita mazana maviri emadhora kana kuti 200 US dollars, ZEC yakaramba zvakare kuritengesera kuERC. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights va Dr. Tarisai Mutangi vanoti zviri kutaurwa neZEC hazvina maturo nekuti kana vakatotara muganhu negwaro revavoti zvinoreva kuti rinokwanisa kuonekwa nevanenge vachirida. Dr. Mutangi vanotiwo mari dzekutenga gwaro idzi dzinotyorawo mutemo wesarudzo nebumbiro remitemo rinoti ikodzero yevanhu kuwana gwaro revavoti nemutengo unonzwisisika. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vakaudza bepanhau reNewsday kuti gwaro repadande mutande kana kuti electronic copy richaburitswa munguva pfupi inotevera. Vagari vemudhorobha rechiredzi nenzvimbo dzakapoteredza vari kutyira kubatwa nechirwere chekorera icho chinonzi chakabata vamwe vanhu munzvimbo iyi nezuro zvinonzi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekorera uye pane vamwe gumi vari kuongororwa. Vamwe vagari vakaita saamai Enia Mukarati vemumusha wetsovani muchiredzi vanoti vave kutyira upenyu hwavo sezvo vari kutarisana nedambudziko remvura iyo yave nemwedzi inodarika miviri ichinetsa.
Ini semugari wemuno mutsovani nyaya iri kutotishungurudza yekorera yatangai nokuti isu matinogara muno tatova nemwedzi tisingawani mvura, saka tiri kutotya kuti chirwere chinogona kupararira zvikuru sei kuvana vedu mukati mezvikoro umu kwavanenge vachienda kusina mvura. Denda iri rikapararira kuvana
izvi zvatsinirwa nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reUnited Chiredz Residents and Taxpayers Association kana kuti uchira amai Constant Chikumbo.
Saka izvezvi vagari vangobatiraura mumaoko nokuti hatisi kuziva kuti chii chatevera, nokuti kana pasina mvura zvirwere zvakaita sekorera ndopazvinonyanya kubatira. Saka tangobatiraura mumaoko tisingachazivi kuti toita sei nokuti kanzuro ikuratidza kuti haina chekuita pamusoro pekuti mvura iwanike.
Kanzura weward 18 mumusha weTriangle kuchiredzi vaGilbert Mutubuki vanoti vagari vave kumanikidzwa kunwa mvura ine tsvina yekudiridza nzimbe inodarika nemumigero yakavhurika. Vanotiwo nyaya yekuti vanhu vanozvibatsira pedyo nemigero iyi inobva yapa kuti itonyanye kusviba zvichiisa vanhu munjodzi yekubatana nekorera.
Zvichiitika gore negore chinokonzeresa inyaya yemaa2 farmers atarisa kuna natandavavi vana emanzini macompound avo haana matoilets atova ne 10 years asina matoilets. Saka vagari kana vachida kuzvibatsira vanongoenda mudzimbe kana pamwe, then hakuna kuti mvura yatingati clean water. Vagari vanomwa mvura yemukanara maanogezera.
Vamutubuki vati kanzuri yavo iri kuvaka zvimbuzi nekucheera zvibhorani kuedza kuti vanhu vasarware nezvirwere zvakaita sekorera. Munyori wekanzuru yechiredzi enjiniya Wesley Kauma vati vasati vanzwa nezvedenda iri kubva kubazi rezveutano. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo Dr. Amedas Chamu vatenda kuti chirwere ichi chakabata munhu kuchiredzi vachiti bazi ravo richiri kuongorora vamwe vanofungirwa kuti vanacho.
chete apakangoita 1 chete kuchire saka currently vari kuti umboita my investigation but so far unongova 1 tongova nezvati 1 chete.
Muna 2008 vanhu vanoda kusvika zana rezviuru kana kuti 100,000 vakabata nechirwere chekorera munyika, vamwe zviuru zvina vakafa. Kuti vanhu vasabata nechirwere chekorera, nyanzvi dzinoti vanofanira kunwa mvura yakachena, kugeza maoko nesipo vasati vabika nekudya, kubhoirisa chikafu uye kushandisa zvimbuzi. Kana munhu abatwa nechirwere ichi anoita manyoka, kunzwa nyota zvakanyanya, kurutsa kana kunzwa kuneta. Anenge achinzwa izvi anokurudzirwa kumhanya kuchipatara. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIndia, vaSabmariama Jaishakra, vanoti nyika yavo ichawedzera kudyidzana kwayo munyaya dzezveupfumi neRussia kuburikidza nekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari. Vari kushanyira Russia uye vakataura izvi mushure mekuita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov. Rwendo uru rwauya kwasara mazuva maviri kuti gurukota rezveupfumi muAmerica, amai Janet Yellen, vaendewo kuIndia kunoita musangano nechinangwa chekuda kuti nyika iyi itende kushanda nenyika dzekumawirira kuona kuti Russia haiwedzere zvakanyanya mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Mutambi webasketball wekuAmerica akasungwa kuRussia achinzi ainge aine zvinodhaka kana kuti macannabis akatongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe. Anonzi nemagweta ake aendeswa kujeri rinonzi nevanorwira kodzero dzevanhu rinotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Mutauriri wemuzinda weWhite House, Karine Jean-Pierre, anoti America yakaedza kuti aburitswe musungwa ichipa Russia mumwe chimwe chizvarwa chayo chiri muAmerica, asi Russia yakaramba yakatsika madziro. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro nava Innocent Ndenda vari mudunhu reTexas muno muAmerica. VaNdenda avo vanobva kuwedza kumashonaland East vanoti vakauya muAmerica muna 2016. Vanotiwo kunyangwe hazvo vachishanda samaneja kune imwe kambani kwakare kuTexas, havana kusiya basa ravo, mabasa avo avanoita ekuedza kubatsira vamwe vanoshaya kumusha. Parizvino vari kushanda nemasangano matatu anoti remubatira pamwe Trust, iro rinobatsira vanenge vachishandisa zvinodhaka, remakoni North District Association rakanangana nenyaya dzebudiriro, pamwe nereglobal exchange program, iro rinobatanidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakauya ndichiuya for a training yandaiuya kuzoita for a year through our organization, zviri zvevoluntary through Global Exchange Program International. So I was linked with this other organization over here in America that I partnered. So they hosted me for a year and doing some training over there.
Saka iye zvino muno muAmerica ibasa ripi ramava kuita?
Muno muAmerica ndirikushanda ndichiita zvemaproject management, but ndowanza kushanda neimwe organization yatokuita zvemaconference yatakatanga nemumwe mukadzi wemuno inonzi Everything Underground. If you go on the website everythingunderground.com, you can find my programs at NATA nemaconferences at NATA on a yearly basis.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukugara kwamaita muno muAmerica?
Muno handikati tine matambudziko akanyanya kuwanda atatichisangana nawo, asi takazongoaffectwa for the past 3 years necovid pose pavasina magathering isusu tichida kuita maconference, saka we couldn't operate for almost 3 years.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachiti vane zvirongwa zvakasiyana siyana zvavanenge vachiita zvekubatsira kumisha kwavanobva. Imi mune zvamuri kuitawo here?
Kumusha ndine mabandiko akati wandei andinomira nawo. Ndine Global Exchange Program International, which is a voluntary organization. Inodila nemaexchange programs vana vachibva kuna Europe nekuna America neAsia kuti vauye vachionawo munyika medu vachiita development vasiri matourist but vachibetserawo mukuitwa kwemabasa aya. Then also ndinobata nemubatira pamwe trust iri kuita nezverehab vana vanyanya zvinodhaka, saka we try kudzoredzera vana mune zvinodhaka zviri kuitwa kumusha. Then also kumusha kwaberekwa mai ndirimo mabandiko redevelopment yedunhu iroro inonzi Makoni North District Association. I'm the chairperson of Manda Diaspora. So tine maactivity atiri kuita kuvandudzawo kuti matara nechidevelopment yamira mumamisha. Vanhu vachingochema kuti hurumende hurumende, but ndisu vanhu vacho vanenge vachigara panzvimbo, saka zvimwe zvacho zvinoda kuti tibatane tese musoro pamwe togadzirisa dunhu rekwedu. Ndo imwe project yatiri kuita iyo.
Tinoona kuti mune masangano angada kusvika matatu kana kudarika amuri kushanda nawo. Muri kuzvigona sei?
Hakunganzi tiri kuzvigona, asi kuti tiri tichiedza kuvandudza kusvika tiende. Nekuti ukaramba uchichema hazvinei zvazvinobetsera, asi kuti mukabatanidza musoro pamwe moita chinhu. Plus umbimbi ndoga huvaki chinhu. Dai vanhu vekwedu vakwanisa kunge vachibatana tichiisa musoro pamwe, nekuti tiri kuwanza umbimbi ndoga. Ndosaka tisinei kwatiri kuenda. Ndinogara ndichiudza vanhu kastatement kamwe kari fani kekuti panongoita united vanhu kana kuti panoita united zvinhu zvinoita. If you look at the countries ese ane zita rekuti united, dzese dzakabudirira. United Kingdom, United States, United Arab Emirates, whatever chiri united chinobudirira nekuti chinenge chawanza musoro chaitwa pamwe chete.
Ko remangwana renyu munoona rakamira sei nemashandira amuri kuita pari zvino?
Remangwana rakajeka. Ndinoshuvirawo kuti ndinozorangarirwawo semunhu akakwanisa kushandawo nevamwe, kubatanidza kana vanhu kuti tivandudzewo magariro edu sevanhu vatema. Ndo chinove chishuwo changu.
Avo vanga vari vainnocent Denda vari parunhare mudunhu reTexas muno muAmerica vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura pamwe nezvikwata zvinangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya, tichizeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoa. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidovado nemashiribhiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup.
Vateriri, musakanganwe kuti tichange tichikupai zvose zvinenge zvichiitika kumakwikwi eWorld Cup ari kuitirwa kuQatar. Munokwanisa kuenda pamaFacebook page edu, muchikwanisawo kuenda www.voashona.com kunoona zvinenge zvichibuda uye kuteerera panhepfenyuro dzedu nenguva dza7 uyezve nenguva dza6 mangwanani. Pose panenge potanga mitambo yakakosha yeWorld Cup, uye nhasi chikwata cheSenegal changa chichizivisawo kuti mutambi wacho ane mukurumbira Sadio Mane anotambira kuBayern Munich kuGermany anogona kutadza kuenda kuWorld Cup mushure mekunge akuvara achitamba kuBundesliga kuGermany. Tichakupai zvose zvinenge zvichiitika mumakwikwi eWorld Cup. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tukuita urukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nezviri kubuda musarudzo dzema midterms muAmerica dzakaitwa nezuro. Sarudzo dzakakosha kuti ndiripi bato rinenge rave kutonga matare anoti reHouse of Representatives nereSenate. Aiwa, vatereri sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Guta reHarare roparura urongwa hwaro webudget regore rinouya. Zvakabuda musarudzo dzakakosha dzemuAmerica zvoziviswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba.